Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvekare manhero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 24 2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe yoita musangano kuhwange wakanangana nekuti ibvumidzwe kutengesa nyanga dzenzou. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voenderera mberi nemisangano kuSwitzerland uko vari kuedza kukwezva vekunze kuti vatange mabhizimisi munyika. Confederation of African Football kana kuti CAF yodzinga Zimbabwe mumakwikwi eAfrica Cup of Nations kana kuti AFCON. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yapinda muzuva rechipiri ichiita musangano wakanangana nezvenyaya dzekuchengetedzwa kwenyanga dzenzou kana kuti Elephant Summit. Zimbabwe nedzimwe nyika dzine nzou dzakawanda dziri kuda kuti dzibvumidzwe nesangano reConvention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kana kuti CITES kuti dzitengese nzou sezvo dziri kuti dzawandisa. Vamwe vanoti Zimbabwe nenyika dzine nzou dzakawanda dzinofanira kubuda mugungano reSites dzikaramba dzichirambidzwa kutengesa nzou. Nyika dzakaita seAmerica neBritain dziri kuti nyanga dzenzou dzikanzi dzitengeswe, mhuka idzi dzinotanga kuurayiwa zvakanyanya kusvikira dzapera mumasango. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Mukuru mukuru weZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks vaFulton Mangwanya vaudza musangano uyu kuti zvinorwadza kuti pane masangano anoshanda akazvimirira norwira kodzero dzemhuka asingade kutarisana nechokwadi uye anotaurira boka reCites zvisiri izvo pamusoro penyaya dzeuwandu hwenzou nekuchengetedzwa kwadzo. Vati kuita kwakadai kunoita kuti nyika yakaita seZimbabwe ifunge kuti zvinogona kuve zvakanaka kubuda musangano iri.
Chikuru ndiye kuti Africa inenge fana kuti igare pamwechete yobvumirana kuti iwe unoda dovi uyo anoda muriwo wenyevhe uyo anoda derere uyo anoda nyama togara pamwechete tisingamarani nekuti tiri kuda zvakasiyana kuti machengetero atoita mhuka kuno nevanoita vamwe vavedo vanenge akatosiyana saka tiri kuti ngatiti kana toenda tonosapota naizvozvo kuti kuti dzinzi isaidzawo muappendix 1 isi tega tisi tinofanira kutaura nezvemhuka dzedu mumwe nemumwe ngaataure izvinhu zvaanenge akabata asingatauri zvevamwe saka ndizvatoda kuti tiite kakuda kuti tiudzane tizive kuti ndonyaya chimwe donzvo racho ringe riri rekuti zvinhu zvatiinazvo zvenyanga idzi dzinofanira kubvumidzwa kunzi dzitengeswe kuti vanhu vanogara padhuze nemhuka vawane chekuipundutswa nadzo.
Vamangwanya vati havangakwanisi kuti vataure kuti Zimbabwe ichatora danho ripi kana sangano reCites rikaramba richirambidza kutengeswa kwenyanga dzenzou nezvimwe zvakadaro vakati zviri kuhurumende kuti yotora danho ripi. Vanhu vakawanda vari kupinda mumusangano uyu vati zvakakosha kuti sangano reCites rinzwisise kuti nzou dzemunyika dzeBotswana, Zimbabwe neZambia dzawandisa zvekuti nyika idzi dzinofanirwa kubvumidzwa kutengesa nyanga uye zvimwe zvinobva pamhuka idzi. Izvi zvatsinirwa navaEmmanuel Fundira veZimbabwe Safari Operators Association vati sangano reCites harifanirwe kutarisa divi ihwo upenyu hwevanhu huri panjodzi.
Sevanhu varatidza budiriro yakadai dai tawanawo mukana wokunzwikwa kuti zvino toitavo sei kuti tipuhwe chikamu chinoratidza kuti taisa urongwa hwaita kuti mhuka dzedu dzirarame. Dai mhuka idzatishandirawo senyika. Saka tatichingoramba tichingopusha saitizi iyo iri bazi reUnited Nations kuti onaiwo zvimwe zvamari kutisungira izvi hazvikodzere kuramba zvakati sungirira pasi nekuti hazvisi kuenderana nezvamunosunga semitemo yamunotipa nyika dzose.
Mutevedzeri wasachigaro wesangano reZimbabwe Professional Hunters and Guides Association vaJohn Lang vatiwo panotaurwa nezvekukosha kwekuchengetedzwa kwenzou, vanhu vanokanganwa kuti uwandu hwevanhu pasi rose kunyanya muAfrica huri kukura uye mamiriro ekunze ari kuramba achishanduka. Izvo zvichaita kuti matambudziko ari kuunzwa nekuwanda kuri kuramba kuchiita nzou muZimbabwe, Botswana neZambia awedzere. Ishe Nelukova, vanoveshe wenzvimbo inosanganisira Hwange National Park, vaudza musangano uyu kuti vanhu vemunharaunda yavo vanonzwisisa kukosha kwakaita nzou nedzimwe mhuka, asi mhuka idzi dzawanda. Izvo zvinovapa kuti vatsigire danho rekuti Zimbabwe nedzimwe nyika dzibvumidzwe kutengesa nyanga dzenzou nezvimwe zvinobva pamhuka idzi. Izvi zvatsinirwawo naIshe Nekatambe avaudza Studio 7 kuti zvinorwadza kuti vanhu vanorasikirwa neupenyu pamwe nekudyirwa zvirimwa zvavo pasina zvakawanda zvavanowana kubva mukuchengetedzwa kwemhuka idzi.
Akune gore rinopinda nosapwanywa nezvo zvo unowana gore rinovatatu gore rinozvavana
chipanga mazano munyaya dzemhuka nezvimwe zviwanikwa. Vanoshanda vakazvimirira vaEmmanuel Koro vaudza Studio 7 kuti zvino zvinogona kuitika kuti Zimbabwe itore danho rekubuda musangano recites.
Zvinobvumbidzwa mubumbiro recites kana kuti maarticles econvention nekuti nyika dzinopinda imomo voluntarily as states and wanokwanisa kubuda futi.
America, Britain nedzimwe nyika dziri mugungano reEuropean Union dziri kuramba kuti Zimbabwe itengese nyanga dzenzou dzichiti kuda kuita izvi kunopa kuti dzitange kuvhimwa zvakanyanyisa kusvika dzapera sezvakaitika kune dzimwe nyika. Zvondora pera, Zimbabwe yakakoka nhumwa kubva kuNetherlands, Germany, France, Britain, Switzerland, Canada neAmerica kuti dzione kuwanda kwaita nyanga dzenzou dziri mudura reZimbabwe. Vachitaura nevatori venhau vainge vakamirira nhumwa idzi, mumiriri weSwitzerland muZimbabwe vaNicolin Jega vakati zvakakosha kuti nyika dziite mushandira pamwe kuchengetedza nzou kuedza kumisa makoronyera anozotenga nekutengesa nyanga dzenzou. Nyika dzakaita seChina neJapan dziri kumusangano uri kuitwa muZimbabwe dziri kukurudzira kuti nyanga dzenzou dzitengeswe. Musangano uyu wakatanga nezuro uchipera nemusi weChina uye makurukota ezvezviwanikwa emune dzimwe nyika dzemuAfrica dziri pamusangano uyu anotarisirwa kubuda nezvisungo zvakachaenda nazvo kumusangano weCites COP19 uchaitwa kunyika yePanama munambudzi wegore rino. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mamwe madzimai anoti banga remadzimai reWomen's Bank rakanzi rivakweretese mari yekusimudzira mabhizimisi avo riri kutadza kuvapa mari zvopa kuti vafunge kuti riri kuita zvouori. Nunura Jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nezuro muchinoi kukomiti yeparamende inoona nezvemabhizinisi madiki neari pakati nepakati, madzimai aya anoti bhanga iri rinofanirwa kuongororwa sezvo vari kubhadhara mari vachivimbiswa kupiwa mari dzezvikwereti asi havasi kudziwana. Mumwe mudzimai wekumhangura akapinda musangano wanezuro, amai Priska Tawasha, vanoti hapana zviri kufamba kunyange vakabhadhara mari zvichireva kuti bhanga iri riri kubira madzimai.
Akaunti tango apply account ende mari amount yainzi unopiwa kubhengi ikonzwa kuti uri kupiwa mari tasingazi, asi chafamba hapana. Tototi bhengi rikazotibira nokuti ndaapply hapana chiri kufamba. Kuno akabudisa maakaunti achina akapinda mameseji vakayapa bhengi apo kusvika vaneta madzimai akati erega ndisiyane nazvo ndiogara pamba nokuti hapana chiri kufamba.
Madzimai aya akataurira komiti iyi kuti vanobhadhariswa mari madhora emunyika chiuru nemazana mashanu kuti vapiwe chikwereti chinofanirwa kubhadharwa mukati megore rimwe chete zvisinei kuti munhu atora chikwereti chemari. Mushandi webhanga reWomen's Bank mudunhu reMashonaland West vaPeter Msarurwa vanoti vanhu vakawanda vari kushaya mari nekuti havadi kukwereta vakawanda sezvinokurudzirwa.
Tinowanzoita kuti vanhu vakawanda vashaye mari. Vanhu vakawanda havadi kupinda magroup, vanoda kuapply varichi vari 1-1 due to marriages avo avanenge vainavo. Saka kana munhu achinge achiapply ari 1 panodiwa guarantor, handizvo iyewo anofanira kunge ane maassets anokwanisa kuita secollateral kumakoloni anenge aapply. But magroups akawanda at present they are getting money, vari kuwana mari.
Mamwe madzimai anoti avene makore mavira badhara mari iyi asi hapana chavati vawana kunze kwevimbiso chete. Mudunhu reMashonaland West makanyoresa vanhu vanosvika zviuru zviviri kuti vapihwe mari dzekutanga kana kusimudzira mabhizimisi asi kwakapihwa vanhu vatatu chete. Amai Tariro Shumba vanoti havasati vapihwa mari asi vati mutero wavari kunzi vazobhadhara kana kuti interest yezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana pagore yakawandisa.
Mari yacho ukaona interest yacho ye 6000 inenge iri over zvakanyanyisa, saka ngavadzore futi pamainterest avo iwayo.
Sachigaro wekomiti yaibvunzurudza madzimai, amai Good Luck Kwaramba, vanoti vaida kunzwa kuti bhanga reWomen's Finance Bank riri kubatsira sei madzimai.
Tichida kuti tinzwe impact Women's Microfinance Bank kuti riri kubatsira sei kumadzimai uye madzimai mangani akabhenefita kubhank iri. Asi zvichemo zvizhinji zvatiri kuwana ndezvekuti vanhu ava madzimai haasi kuwana mari. Vari kuaplaya zvakawanda asi mari iyoyo haisi kubuda uye interest yacho madzimai atorati interest yacho yakakurisa.
Amai Kwaramba vanoti vachaenda nezvichemo zvemadzimai kuparamende uye vachashevedza gurukota rezvemabhizinisi amai Stembiso Nyoni kuti vazopindura zvinyunyuto zvemadzimai.
Isu tinoita oversight yebhengi iroro as parliament, saka vanga vachichema zvese zvavataura taka tichinyora pasi. Tichaenda kuparliament tonogara pasi, kana tagara pasi tonyora zvese tokurukura muparliament todaidza Minister Stembiso Nyoni kuti vave vanopindura zvinyunyuto zvekubva pavanhu.
Bhanga reZimbabwe Women's Microfinance Bank rakaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa muna 2018. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira muna 2020 vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 5496. Vanhu mazana maviri nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 227 vakabatwawo nechirwere ichi nezuro. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vanodarika mamiriyoni mana nezviuru mazana mana kana kuti 4.4 million vabayiwa nhomba mbiri dzekuzvidzivirira chirwere cheCOVID-19. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana nhomba yeCOVID-19 mukupera kwemwedzi wachikunguru. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muUkraine vaDmytro Kuleba vati kukurudzira dzimwe nyika dzakabudirira kuti dzitumire zvombo kunyika yavo nechimbi chimbi kuti vakwanise kurwisa Russia iyo iri kuda kuipamba. Russia inonzi iri kurwisa dunhu reDonbas muUkraine zvakasimba. Nezuro gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaLloyd Austin vakazivisa kuti nyika makumi maviri dziri kuronga kutumira zvombo kubatsira Ukraine. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vatsinhirawo mashoko aya pamusangano nhasi pavaita nevatungamiri venyika iyi uye dzimwe dzinoti India neAustralia. VaBiden vati America ichabatsira Ukraine kana Russia ikaramba ichirwisa nekuti zviri kukonzera kusagadzikana pasi rose. Mukuru anoona nezvedunhu reKwaZulu-Natal Vasihle Zikalala nhasi vashanyira dzimwe nzvimbo dzakaparadzwa nemafashamu emvura nezuro. Vanhu gumi vanonzi havasi kuzivikanwa kuti vari kupi uye vamwe mazana nemazana vakamanikidzwa kutsvaga upoteri sezvo dzimba dzavo dzakaparadzwa nemafashamu aya. Mutungamiri mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avo vari kuDavos, Switzerland kumusangano weWorld Economic Forum WEF nhasi vatungamira musangano weFriends of Africa Continental Free Trade Area pamwe chete nevatungamiri vedzimwe nyika dzemuAfrica vanoti vaPaul Kagame vekuRwanda, vaLazarus Chakwera vekuMalawi uye vaHage Geingob vekuNamibia. Musangano uyu waitwa pakudya kwemangwanani nevatungamiri venyika dzakasiyana-siyana, vakuru vemasangano akazvimiririra, vakuru vemakambani nevanobata zvigaro zvemasangano makuru epasi rese. Gurukota rinoona nezvemaindastiri amaisekainzenza vanoti Zimbabwe ine chivimbo chekuti ichakwanisa kukwezva vemabhizimisi vekunze kuti vazouchika mari munyika.
President vedu Dr. E.D. Mnangagwa vari kuno vachitaura nekumira kwakaita Zimbabwe. Vane zvavanogara vachitaura zvekuti Zimbabwe is open for business. Vachitaura zvakare kuti tinoda kuti mainvestors vauye kuno kuZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reThe Economist Zimbabwe vaGideon Mabhunu havaoni paine chinobuda kumusangano uyu.
Ndinoona sekuti hurumende rinofanira kuonekwa zvairi kuita muno munyika tinaonwa nemabhizinesi vasiri kutogutsikana nezviri kuitwa. Saka kuzoenda kuDavos uku handifungi kuti kunogona kutibetsera, asi kuti ngatidzokei tizviongorere muno muZimbabwe kuti chii chatingaita.
Izvi zvatsinhirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvemabhizimisi vari mukuru wesangano reCEO Round Table Zimbabwe vaKipson Gundani.
Tine hisitiri, tine chimvuri mvuri chinotikanganisa as a country. One, ndeyekuti nyika ino iri pamasanctions. Number two, we are also tiri pamusoro panyaya dzakaita seinflation. Takadzikira zvikuru panyaya dzekuita green business, the ease of green business. Saka izvozvo zvinoita militate against kuwana zviwanikwa or mainvestment akafanira kunge achiuya munyika ino.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhizimisi vari mukuru wesangano reZimbabwe Institute of Directors Dr. Proctor Nyemba vanoti shuviro yemabhizimisi ndeyekuti pabude chinobatika mukupera kwemusangano uyu.
Chatinokumbira kwati kwavari ndechekuti ngavabatise zvataurwa, vauye nemashoko auye vachiimplimenta. Kana vachinge vadzoka ngavabate zvataurwa ikoko, vouya vosheya nevana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vochiona kuti vanoitawo sei, vanokwana pati pane zvataurwa in line nevision 2030 yemutungamiri, in line nevision yeWorld Forum yaitwa ikoko, tozvibatanidza tobuda nechinhu chimwe chete.
Vemapato anopikisa nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari kuti musangano uyu uchatosiya Zimbabwe yanyura muzvikwereti, nekuti wose anoenda kumusangano weWorld Economic Forum unofanira kubhadhara mari inosvika zviuru 10 mapfumbamwe kana kuti $19,000. Mutungamiri wenyika nechikwata chake vari kunziwo vari kubhadhara mari inosvika zviuru 30 zvemadhora ekuAmerica paawa kana kuti $30,000 per hour pakuhaya ndege. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Evans Zininga. Vanotungamira nhabvu muAfrica veConfederation of African Football vadzinga Zimbabwe mumakundano e2023 Africa Cup of Nations ayo achaitirwa kuIvory Coast. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mogwaro ravakabuditsa nezuro manheru, CAF inoti mushure mekutadza kugadzirisa kwayo kudzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA, Zimbabwe haichatenderwi kukwikwidza makundano e2023 Africa Cup of Nations. Muongorori wemutambo wenhabvu Vana Zimoyo vanoti kudzingwa muAFCON uku imbama yarova vese vatambi nevatsigiri venhabvu.
Vanotamba nhabvu munyika muno vachava nekurasikirwa, vachava nekusurukirwa nekusakwanisa kupinda mitambo yemakwikwi, uye vatsigiri vachava nokurasikirwawo zvakare nekusakwanisa kuona nyika yavo kuwidzana nedzimwe nyika.
CAF inoti Zimbabwe neKenya dzatadza kugadzirisa nyaya yekupindura kwehurumende yadzo mutungamiri wenhabvu munyika, izvo vakadzingirwa neFIFA. FIFA yaive yatara kuti Sports and Recreation Commission idzore pabasa bodi reZifa ravakadzinga ero raitungamirwa navaFelton Kamambo, asi SRC yaramba kuita izvi nenguva yakatarwa. Sachigaro weSRC vaGerard Mlochwa vanoti havasi kuzodzora vakamambo pabasa kana zvikaoma sei, vachiti ivo zveAFCON pari zvino hazvina basa. Zvakadaro, CAF inoti yave kutora Zimbabwe seyakundikana mugungano reGroup K, umo yaive yaiswa pamwe chete neLiberia, Morocco neSouth Africa. Izvi zvave kureva kuti kekutanga kubvira muna 1980 Zimbabwe haisi kukwikwidza makundano enyika dzemuAfrica aya. Aimbotambira Capes United neMaurias, Dumisani Mpofu anoti ari kunzwira tsitsi vatambi vechidiki avo anoti varasikirwa nemukana wekutengwa kuenda kunze kwenyika.
Hazvi usori kutoti pavafana vedu vatodeprivewa kuti vatengwe. Nations Cup is a big tournament yoti you can showcase your talent. Saka zvadzokera zvadzorera vashure apfana vanga vachida kutenga. Look at Bill Antonio. Bill ari kutamba zvakanaka kuDynamos, but angafanira kuita se kunoti akaenda Nations Cup aigona kutotengwa kuenda kuEngland, kuenda kuFrance, anywhere muEurope.
VaDominic Kambeu avo vaimbove mukomiti yaitungamira Dynamos vanoti zvinorwadza kuti vatambi vave kushayiswa mukana wekuonekwa kuti vatengwe nezvimwe zvikwata. Vanoti dai SRC yakatevera mitemo yenhabvu inoteverwa nenyika dzese, Zimbabwe ingadai isiri mumadhaka mairi iko zvino. Muteveri wemutambo wenhabvu vaBrian Manyati vanoti CAF yaive yanzwisisa nekupa Zimbabwe nguva yogadzirisa zvinhu, asi SRC ikaomesa musoro. Vanoti kunyange hazvo bazi rehurumende iri riri kuparidza kugadzirisa nhabvu munyika, nzira yacho haisi kuonekwa kwairi kuenda.
Zvinhu zvichinge zvaenda nepazvaenda napo apa, zvinoda kugadziriswa ehunde, asi nzira yacho ndiyo pari zvino isati yabuda pachena kuti ndeipi ingafambwa nayo.
CAF munandira yakatendera Zimbabwe kukwikwidza kuAFCON 2021 kunyange hazvo Zimbabwe yaive yadzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA. Asi vaimbove nhengo yeZifa Board vaFrancis Zimunyanya Mutsamba vanoti kusatamba muAFCON 2023 kunopa Zimbabwe nguva yekuvaka chikwata chakasimba pasingatariswe zvinobuda mumitambo. Vanoti nguva ino yave nguva yekutsvaga tarenda idzva kubva kumativi mana ese enyika nekuvaka Maurias matsva.
Tinotomboda kuti tiwane nguva yekuti tifeme tichitsvaka nokuumba vatambi vedu vanobva mumatimana ese enyika emaprovinces edu ese ari 10, so that vanhu vatange kusarudzwawo vachiparticipatawo at playing field iri level.
Murayiridzi wevechidiki Lloyd Chigove anobvumira nawo navaZimunya achiti sezvakangoitika pakadzingwa Zimbabwe mu-2018 World Cup, hapana Zimbabwe zvainorasikirwa nazvo neAFCON 2023. Anoti panguva ino Zimbabwe yave kufanira kutanga kugadzirisa chikwata chevechidiki chemakundano e-2025 AFCON ne-2026 World Cup nekuti vatambi varipo vati kurei. Aimbotambira Chapungu neMaurias Wellington Shangiwa anoti hazvibatsire kukwikwidza nevekune dzimwe nyika imo mumba musina kumira zvakanaka. Muteveri wemutambo wenhabvu vaTerence Silumba vanoti hapana charasikirwa nacho Zimbabwe makundano aya sezvo Maurias anga achizotamba mitambo yavo mune imwe nyika, uyezve vanga vasingabudirire paMorocco neSouth Africa. Pari zvino Zimbabwe haina nhandare yekushandisa pamutambo nedzimwe nyika mushure mekunge National Sports Stadium neBarber Fields dzakanzi hadzikodzere kutambirwa nhabvu yepamusoro neCAF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Gurukota rinoona nezvedunhu remashonaland west amai Muliswa Chikoka vabvuma kuti makanzuru ari kutadza kushandisa mari yekuvandudza matunhu vachiti pamari inoita mabhiriyoni maviri nechidimbu kana kuti 2.5 billion zim dollars yakapiwa kudunhu rose muna 2021. Mari iyoyo inosvika kumamiriyoni mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu kana kuti 960 million ndiyo yakashandiswa chete.
Amai Muliswa Chikoka vanoti pazvirongwa mazana matatu nemanomwe kana kuti 307 zvainge zvapiwa mari kuti zviitwe kwakangoitwa makumi masere nemana kana kuti 84 avati mashoma zvikuru.
Hapana mheno kuda kunzi unogona here CEO nachairman wako kuti muri kusevha mari haizi yenyu ndeyehurumende iri kufanira kushandiswa kumaprojects ehurumende. Taneta nekuramba tichikuteerai sevana vadiki. Mutoro varume vakuru nevakadzi vakuru mufunge ende makaendera kuchikoro izvozvizvo kuti murwa nemaofisi. Isusu tee tingoripo kungoti tingokumasajai kuti zvifambe zvinhu zvenyu. Asi imimi mune vamagara garira mari kuda kuona churu chemari chakadai. Asi vana vachichema mumacommunities kuti hapana chiri kufamba. Saka mari yacho muri kumbonyanyetei nayo kana ikasashandira community. Kana tiri kutaura development nemaprojects ku from ward ngazviesa izvozvo.
Meya weKariba vaGeorge Masendu vanoti dambudziko riri kuitika nderekuti mari yavanopiwa nehurumende inenge iri madhora emunyika anoshaya simba nekufamba kwenguva. Asi vanovaitira basa vanenge vachida mari yekuamerica.
Tenda document rainge rakakupai riya nekarenya inflation inenge yarohwa anga kuda resubmit again kuti aonana kana yaita gv insurance mari yaikwanisa demokandipai nakakijeni so much yaikwanisa kutenga tuchinja raita tinotenga pani zvizvinipatatita exprocess nepani rete achakwanisa kunotenga taki.
Musangano wanhasi weprovincial development coordinating committee wapindwa nanasachigaro kana mameya emakanzuru vanyore vakuru vemakanzuru pamwe nevatungamiri vemapazi ehurumende. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Chirongwa chedi connection chatinotaura nevechidiki Mike Hove weStudio 7 ari kutarisa matambudziko anosangana nevechidiki vanorodzwa vasati vabve zera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutuma mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 pakilohertz shortwave mazuva ose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chanhasi. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.